mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yokuchidzidzira mudzimai womutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpirinya aidiwa kuRwanda nemhosva yokuponda vanhu. Amai Naspa Manyawu vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushora zvakasimba mutori wenhau Simba Chikanza webe panhau repadande mutande rezimai.com ichiti Chikanza ari kuchidzira Amai Mnangagwa achiti kana vakasagara pasi naye kupedzisa hurukuro kana kuti interview yavakaita achabudisa pachena zvakataurwa naAmai Mnangagwa vachiti zvisabudiswa. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yaAmai Mnangagwa muzvare kudzai gumbo vanoti Chikanza akafonera Amai Mnangagwa achida kuvabvunza pamusoro pezvinhu zvisinei naAmai Mnangagwa, asi Amai Mnangagwa vakataura naye vachiti zvisabudiswa kana kuti off the record. Amai Mnangagwa havana kuzogara pasi naChikanza kupedzisa hurukuro yavo, iyo inonzi naChikanza ndiyo yanga ine basa kupfuura zvavakange vambokurukura zvose. Chikanza akazopa Amai Mnangagwa maawa masere kuti vapedzise hurukuro yavo naChikanza. Chikanza achiti kana Amai Mnangagwa vakasaita izvi achabudisa vhidhiyo vachitaura zvavakange vati zvisataurwa pachena. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chavanoona chakaipa pane zvakaitwa nemutori wenhau Simba Chikanza, vachiti hapana anoziva zvakatenderanwa nevaviri ava, vachiti haisi mhosva kubudisa pachena zvinenge zvatenderanwa pakati pemutori wenhau nemunhu waari kutaura naye.
Hatina chokwadi kuti zvinhu izvi zvakawamba kupi. Hatina chokwadi chekuti akatanga kufonera mumwe ndeupi. Asi chatinoziva ndechekuti Simba Chikanza munhu anofonera wese munhada haatyeba. Ndinozama kora akambofonera vice president kumba kwavo. Mutori wenhau asingatye anoenda kusingaende uwamwe. Saka panyaya iyi semutori wenhau ari kutaura nemunhu wemuhurumende womudzimai wemunhu ari muhurumende ane maruramiro ekubvunza mibvunzo achipindurwa. Kana apindurwa ane maruramiro ekuzivisa vateereri kuti mibvunzo yandabvunza iyi yapindurwa zvakadai nezvakadai. Chandiri kunzwa ndechekuti first lady Maya wakatiwo zvinhu zvavaitaura nawo zvanga zviri off the record. Off the record chibvumirano pakati pewapepeti wenhau vanotora nhau nemaofficials kuti zvandiri kutaura izvi hatisoda kuti zvishambadzweba. Asi hatizive kuti pakasvikirana chibvumirano chakadaro here wasati watangisa kutaura. Tinonzwa kuti wakataura ndikati 45 minutes here. Zvinoreva kuti zvese zvaitaurwa for 45 minutes zvanga zviri off record.
Kana mutori wenhau achitaura nemunhu yatinoti interview, Nino uyu arikutaurwa naye akati off the record kumtorwe nao zvine uremu hwakadini zvinoreva chii
zvinoreva kuti uyu mutongi arikutaura zvimwe zvinhu zvaasina kuti zvishambadzwe saka zvaakune mutorwe nao kuti abvume kana kuramba unogona kutaurwa zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti vanhu vanofanira kuziva asi kana wanzi off the record zvinova kuti hauchaushambadza ba saka ndiyo inonzi ethical dilemma yema reporter
kutaura kwaita kwakaita mutori wenhau kuti ndiri kupa amai Munangagwa maawa masere 8 hours kuti vapedzise interview yangu navo kana vakasabvuma izvozvo ndinobudisa zvinhu zvavakati off the record munofungei nenyaya iyi papundwa mutemo hero pachorwa mutemo hero apa Professor Mukasa
chinhu chekutanga ndechekuti wakabvumirana here kuti zviri off the record wakabvumirana here kana wasina kubvumirana saka haana kutyora mutemo ba hausi mutemo ba inonzi ethics ethics chingova chibvumirana chema vanhu vanotora nhau kuti tinotora nhau nemuto wekuti kana kashambadza zvinhu zvaa zviri off the record haasungweba hapana mutemo unomusunga so ndochinhu chekutanga chiripo ichocho dzidzi kuti wakabvumirana here ndiri kunzwa kunzi Simba Chikanza ari kuti hapapasina chechibvumirano chakadaro and chimwe chinhu chaari kutaura iye Simba wacho ari kuti iye ndike first kuti ndiwo wakavafonera haasi iye Simba akavafonera ndiwo wakavafonera saka kana uri mutungamiri ukafonera munhu anotora nhau zvese zvaunotaura zviri on the record ngekuti uri mutongi anoita zvinhu zvinobata ruzhinji rwevanhu saka vanhu vanoda kuziva kuti mutongi uyu ari kutonga sei nyaya i dzakadai kudzibata sei chimwe chinhu chikuru chandida kutasimbisa panapa ndechekuti Simba Chikanza naHopo Chingono wamwe chetewo pane chinhu chikuru chawakafanana nechinhu chikuru chawakasiyana chawakasiyana ndechekuti waChingono anonzi investigative journalist anoruma achipuruzira waChikanza igangsta yekuNew York uya anotakura inonzi switchblade anobaya haapuruzire ba asi chaanofarana ndechekuti wese wanorwira wari kudiwi rimwe chete rekubatsira vanhu kuZimbabwe saka iye zvino handi vanhu vanoombera maoko kune both Chingono naChikanza ndekuti wari kurwira ruzhinji rwekuZimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa kuchapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7 vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti zvinokashamadza kuti vamwe vatori venhau vave kumanikidza vanhu kutaura navo vachiti zviri kuitwa naChikanza kushandisa internet kuchidyira vanhu kana kuti cyberbullying kota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vanoramba kuti Zimbabwe yainge ichichengeta Proteus Mpirinya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 muna 1994 kuRwanda vachichisi veUnited Nations vaitungamira kutsvakwa kake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare ambassador Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunyura kuti zvionekwe nenyanzvi kuti ndiye here izvo zvakazopa kuti azivikanwe kuti ndiye mukuzeya nyaya iyi tabata vaFrederick Shava
pane statement ichabuda mupepa raMangwana ratiri kutsanangurwa kuti isu seZimbabwe tanga tiungazivawo futi kuti Mpiranya wacho ari papi ari kuti nje statement iyo ndeichatigaidza I don't have a copy of it here but no statement yet to come say.
Asi imi se Zimbabwe manga mshanda were ne vanga vachiongorora ve United Nations apo.
Tati mshanda nawo pekuti vanga vachiuya zvivaro zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvimwe nokuti ava vava neripot. Ripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika munyaya yamupuranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafred kushava vange vari parunhare muHarare. Asi gweta rinozvira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vanoti havatenderani nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive namupiranya.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangurwa kuti isu sezimbabwe tanga tisingazivewo futi kuti mupiranya wacho ari pati ari kuti nje statement iyo ndiyo ichatigaidha. I don't have a copy of it here but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tati mushanda nawo pekuti vanga vachiuya zvivaro zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvimwe nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika munyaya yamupuranya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare nestudio 7. Mai Naspa Manyau ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muHarare dzekutsvaga anotora chigaro mudare reSenate chekutsvaga mudzimai anotora chigaro chakasiyiwa naSeneta Rejoice Timire avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 gore rapera. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Mai Manyau avo vamirira kutora mhiko vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzevakaremara uye vanoti kukunda kwavo kwavaisa pachinzvimbo chiri nani chekuita izvi. Vakawana mavhoti makumi mashanu nemasere 58 uye akavatevera amai Ana Shiri vakawana mavhoti makumi mashanu nemanomwe 57. Mai Manyau vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekukunda kwavakaita.
Ndakanzwa fara nekusvika zvese pamwe chete nekuti constituency yangu vakaratidza kuva nevimbo neni, saka chinhu chakandifadza and chinhu chinondityisa futi kuti dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita zvakatarisirwa.
Vaendera mberi vachiti vave pachinhano chepamusoro chekuti varambe vachiita basa ravagara vachiita nguva dzose.
Apa ndane kapasiti, saka handione kuti pane zvakasiyana nekurwira kodzero pachii. Apa I'm now ndingati a mouthpiece of the constituents. Saka ndinenge ndichishandawo neconstituency yangu. Constituency yangu ichinditumo zvairi kuda kuti zvisvike kuti tigove neupenyu hwakanaka.
Mai Manyau avo vakavamba sangano reArt Foundation Trust vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevakaremara uye vanotiwo vanofara chose kuti hurumende yave neurongwa hwekusimudzira vakaremara kana kuti National Disability Policy uye vanoti vamirira mutemo unoita kuti hwaro uhwu hutange kushanda kuti vakaremara vabatsirikane. Vanyasha Nauma Dzongwe avo vanhu vemunyarikani wevakaremara kana kuti Ambassador for Disability kuAfrican Union vati vanotarisira kuti amai Manyau vachabatanidza vanhu vese vakaremara munyika asi vakati vamiriri vevakaremara muSenate vashoma.
Tikatarisa kuti disability constituents ine 15% of the total population. Saka tikatarisa kuti isusu 15% yetemiriwo nevanhu vaviri. Vanhu vaviri vanopedza speaker achiona MP chaicho anokundikana kuti anga achimirira constituents yake chete hakwanisi kuipedza. Kwozviri vanhu vaviri vangapedze here nyika yose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara uyewo vakavhota musarudzo dzane zuro vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti ikariro yavo kuti amai Manyau vachabatsira kugadzirisa matambudziko akawanda anosangana nevakaremara munyika.
Tetanga kuti tinge tine transport yekutione vanhu vakaremara vanokwanisa kushandisa. Chechipiri kuti vanhu vanowana iya inonzi assisted medical treatment order vange vachikwanisa kuwana order iyoyo kusvika vawana mushonga kana kuti kusvika vatenga mushonga nezvimwewo zvinoita kuita nemapresidenti oscholarship.
Mukuru anoona nezvakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti National Disability Policy inopa gwara rekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko evakaremara sei munyaya dzese dzingava dzezvifambiso, dzidzo nezvimwe.
Saka tiri kutaridza kuti seneta vane gwara yatingatiya roadmap yekuti vakabata polisi vanenge vachiona mafungiro evanhu vakaremara, nokuti polisi iyoyi yakagadzirwa ichiteerera zvakare matambudziko evanhu vakaremara vakanga vachiparticipata vachivawo involved mukugadzirwa kwayo polisi vachitaura matambudziko avo ichibva yafremwa.
Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakapinda musarudzo idzi vanoti dzakafamba zvakanaka chose pasina mutauro sezvakaitika musarudzo dzemabielections dzakaitwa muna kurume. Vamwewo vakapinda musarudzo idzi ndiamai Manduna Stembeni vakawana mavhoti makumi mana nemasere, amai Alice Chimwaza vakawana mavhoti matanhatu, amai Ethel Monde vakawana mavhoti mashanu, amai Catherine Daniso vakawana mavhoti matimana, kozoti amai Vongai Mutokoti vakawana mavhoti mana chete. Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri, munhukadzi nemunhurume, vanomirira vakaremara musenate, asi vakaremara vanodawo kumiririrwa muNational Assembly uye kuti vamiriri vavo musenate vawedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Monewsday, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti yakwidza mutengo wesimba remagetsi nechinangwa chekuti vanhu varambe vachiwana simba remagetsi. Kambani iyi inonzi ine zvikwereti zvikuru uye zvakawanda. MuNewsday makare zvirongwa zvekugadzirisa nyaya yezveupfumi zvakazikiswa nava Emerson Munangagwa zvindirapera pamwe chete nemugurukota rezvemari vamuturi Ncube zvinonzi zvava kukonzera kushayikwa kwezvinhu zvizhinji zvinogadzirwa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nda kutaura maererano nezvezanupf kuti iye zvinezvi yazosvika pakurimirwa, yasvika pakuomerwa. Zvafanana nababa ari pamusha kana vatadza kupa mhuri chikafu, musha iwo haumbomira zvakanaka. Ndozvaita zanupf iye zvino takuona izvinova kusvika pasaizi yekuti wakarikuruta masoja osvika pakubvunza mibvunzo yekuti munoona sei nachamisa. Vavo vane hondo yekurwisana nachamisa iye zvino, paimboti vagadzirise zvinhu zviri munyika vari kuita basa rekudzinganisana nachamisa. Vasiye mukomana wechidiki uyambopinza avaratidze, nekuti ukakumhanyisana kwavari kuita naeka vari kutotadza kugadzirisa zvinhu zvemuZimbabwe zviri pagraundi. Iye zvino maticha haana mari, asi tiri kuona vari kuenda vachinorasa zvavo mari uku vachipa machifi. Chokwadi, munhu akaenda kukoleji akapedza makore vari kutadza kana kubhadharira zvevanayo vadzidzisi vari kutadza, asi vosvika pakupa machifi mari yekuti vashandise zvavo.
Ine mubvunzo kune hurumende iri kutonga hurumende yedu yezanupf kuti iye zvinezvi vari kuti vari kuda kupa madzishi motikari, vakuda kupa madzishi mari dzemaairtime. Zvavari kuita kumapurisa, vakuru vamapurisa vari kupiwa maairtime kuitira kuti vakuru vamapurisa vatume vamapurisa vachinti ndai munorova. Ndo zvava kuita kumadzishi, vada kutora, vada kupa madzishi kuitira kuti madzishi agowana kukusunda vanhu chero madzisha akasunda vanhu vana vachadi because pandinopinda ndinovhota ndine nashiri ndinopinda ndindoka ndovhota ndindoka pandinoda chero vakaita sei ZANU-PF chero vakaita sei ZANU-PF apachina apachina chaida chiripo ndochongoti madzisha achangotora mota idzodzo ungodzishandisa sezvavakaitawo kwamutari kwavakanotora muhuku nechichi vachipa vanhu vanhu vakangotora akatora mabhasikoro akaendesa kubhinga vanhu vakatora sakavhotera chii chipusi vanhu havachadi
pastudio 7 apo makadi kuvashamarari vesestudio 7 ndongotora pamusoro pemurume uyo wakaroora umweni murume vanhu vaitoziyana vanhu vaitoziyana zviye zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwai murume umweni zvinorwadza ndichipesiramwe ndichiti haiwa mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde ndine zvangu zvingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana vanhu vamwari nenyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti ndi ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti ndi asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera ugodzi noumwe murume akoma aiwa mwari ndakapindira ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti iwo ubva wada umwe murume zvandiremera
pastudio 7 apo makadiko ndini star member vakomana ngatipepukei vakomana nyika iri kuenda kumawere takatarisa
ya inini ndini Kruger ndiri kuno kueastern cape ndinoti vamunangarwa ava zvavakonawa kutonga ngavasirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iye isiye femili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizi vefemili seuchifi kana usabhuku vanonzi kwanzi handivo mudzinza rekwedu aiwa kana munhu akonewa ngapewo umomo wambozamavo because ipapa pachozwa kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidani vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatei kugarira kuzano taita tinde kutriple c
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano rezimbabwe union of drivers and conductors zutco rinoti riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti nyaya yekutakurwa kwevanhu kunofamba zvakanaka zvichitevera mashoko ehurumende ekubvumidza mamwe makambani kuti atakure vanhu kunze kwekambani yezupco mutungamiri wesangano rezutco vaudza studio 7 kuti sangano ravo rinorumidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nedanho ravakatora rekubvumidza mamwe makambani nevamwe vatakuri kuti vatakure vanhu kunze kwekambani yezupco vachiti sangano ravo riri kushanda kuona kuti izvi zvinobudirira nokuti vanhu vange vachinetseka zvikuru
tinoda kutenda mutungamiri wenyika nekuvhura kwavakaita public transport yanga iri mumaoko mezupco nguva yese mushure mekunge kwaiswa mutemo unoti SI 83 of 2020 wakanga usingabvumire kana ani zvake kuti ashande mupublic transport asiri kuzupco saka maoperators anga asingabvumirwi saka kuvhurwa kuzvaitwa kunoreva kuti mabasa aakuwanikwa tanga tine dambudziko musekta medu rekuti kuma trucks ndio kwanga kwa sara kuine basa kupabu transport kwanga kwafa nekuti kuma kombi kwanga kuchitora vashandi vakawanda zvikuru saka tinoda kutenda mutunga miri wenyika nechinhu chakadai cha tiri kuti chisakanganiswe nevamwe vane mainteresti avo chibude zvakanaka tichitarisa kuti local government inogadzira maregulations ichitarisawo kunoisa kuri kuita transport vana vanga vakuita zvima drugs vana vanga vakuita zvakasiyana siyana saka tinoda kutenda zvikuru nedanho rakatorwa irori rinoreva kuti vana vamenji for transport vakuwana mari dzemapemits dzemaoperators license vana vid vakutanga kushanda kwakuitwa mafitness edzimotokari uyewo kumadoctors mamedical examinations akutanga kuitwa tikatarisa kukanjiru marank disk zvatangawo kuitwa saka economy yakutanga kuvhurika kunyange vachigadzira masits vanga vachitengesa maspace juti vana zinara nekuti makombe akawandisa anosvika kuma andarika kuma 30,000 kana anyatsotanga kufamba isi saka toda kutenda hurumende zvikuru kunyanya kune mutungamiri wenyika
vamaguraminga mutsauko wamakatarisira ndeupi uye mutsauko wamuri kuona ndeupi
tikatarisa pakutakurwa kwaiitwa vanhu mashure kwese uku vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa vanhu vaichema nekukwidzwa kwemafezi kukangonzi kwanaya kana kukanzi kwaita shortage yetransport kana kukanzi kwanetsa diesel vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa izvi zvaikonzerwa nekuti kwakanga kusina maassociations tinotarisira kuti kanzuro yedu nelocal government even neministry of transport vakabvuma kushanda nemaassociations kukaiswa mutemo zvinhu zvese izvi kunenge kukusisina
inini sesangano rezimbabwe union of drivers and conductors chii chamuchaita mukubetsera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
isu takatogadzirira kare isu sezudhaki takatobatana nemaassociations kuti tione kuti tagadzirisa zvanga zvichiitika kumashure kwanga kuchiitika tsaona dzekuti vamwe vaidhiraivha vasina malicense vanhu vaitukwa zvizhinji zvaiti vasabeg jera vanga asina kwokunoripota saka tiri kutarisira kuti masystems ataisa iwaya taane macode of conducts emadrivers kwaane macode of conducts emaoperators kuti zvinhu zvimire mune zvakanaka saka nyaya dzekuti maovercharge akunenge kusisina nyaya dzekutukwa nekuharaswa kwemadzimai mumarenki kunenge kusisina nekuti tinenge taane mamonitors tinenge tapa vanhu mabibs avanopfeka vachimonita munhu anenge hangomire murenga asina chaari kuita munhu anofanira kugadzivikanwa nezeta rapinda council uye anofanira kugadzivikanwa nevanhu kuti ari kuitei saka zvinhu zvese zvaitika kumashure kunenge kusisina vanenge vakuda havo kuenda kumushikashika vanenge vakushaya chavanoendera nekuti murenge munenge makarongeka muine motokari dzine mapepa muine madrivers ane mapepa uyewo zvakare munenge muine hunhu hwakanaka mota dzedu dzinenge dzine mapassenger insurance mota dzedu dzinenge dzine mapepa anodiwa saka kudzingirirana kuya kwakombeke kuchiitwa nemapurisa nemakombi kunenge kusiko saka zvizhinji tarisirai kuti mumaassociation zvinenge zvapera nekuti anenge akanganisa mumaassociation anodzingwa anenge akanganisa mumaassociation nemadrivers anodzingwa nekuti association inokwanisa kudzingwa nekuda kwokuita kwemamembers ayo
avo vange vari mutungamiri wezvitko vafredrick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 diapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoshora mutori wenhau wezim I Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu amai Laspa Manyau vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare resenate tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.